Vagari vanoti chinoshamisa ndechekuti makudo aya ave kugona kuvhura magoni achipinda mudzimba achitsvaka zvekudya zvakaita seupfu, chingwa, muchero pamwe nezvese zvinodyika zvaanokwanisa kuwana. Amai Magi Chirinda vanogara mumusha unogara veruzhinji wenyamhunga vanoti makudo anopinda mudzimba dzavo kunyange ivo varipo kana vakasiya gonhi risina kuvharwa zvakanaka. Vanoti makudo anenge achida zvinhu zvakaita seupfu, muriwo nemupunga.
Saka makudo iwayo aakutoziva. Isu tikavhara dhoo repadhaining, isu tenge tiri mudhaining yedu uko. Saka unozongonzwa kuti gwedero kana kunzwa kuti mvura yarasa. Kuda inenge ratopinda mba ratosvovhura dhiro yotora raisi pamwe inotora kana gaba rehupfu rino roenda wotozodeedzerwa kunzi kokochirinda honai ingi gaba renyu rehupfu riri panze.
Mumwe mugaro wemukaribha vaobed jengwe vanoti mamwe makudo ave kugona kuvhura gonhi achitsvaka zvekudya mudzimba.
Ya wakasiya madozi akavhuriwa anopinda and some of them are kutoziva kuti madozi anovhuriwa so anotoatempta mbotesta kuti dhoo rakakiwa anoti harina rakapinda mumba rinokanganisa imba yese kuvhura zvipwanya anything kuzi ringa ringotsvaga chikafu.
Vadzvenge vanoti dzimwe nguva makudo anorwisa vanhu nekuvatorera zvekudya zvinenge zviri pachena.
But akagona kukatakura chikafu or something anoti kumhanyisa chet because anything chaunenge wakabata kana chikafu kana chii anenge achitochidawo because he always looking for food kubva kwatiri isu kuvanhu pa.
Izvi zvinotsigirwa namai Gwendolini Chimanga vanoti havachatuma vana kuchitoro sezvo makudo achitorera vana zvekudya nguva dzakawanda.
Ngoti kana mwana chaa kwamutuma kana kupu kana kwamutuma chaa kana mashopso utopana atenda nebhegi zvikangoona mwana ane chingwa kana manigirini kana maodomasi unotora.
Amai Tarehwa vanotengesa zvinhu mumugwagwa vanoti vakatovakira nzvimbo yavanotengesera newaya senzira yekuchengetedza zvinhu zvavo kumakudo.
Chikafu changu ndakavharira nenyaya yemakudo emuno mukaribha nonetsi bhozi ukatengesera pari open sezvakaita sematomatosi. Infact ndingangoti zvose zvirimomu zvose hapana chisingadyiwe kunze kwefodya chete. Zvose zvinodyiwa nemakudo. Saka wakavakirira kudai seunenge wachavhoida kuti makudo asaite satore zvinhu zvako tati uenda kaisa chikeji ichochi. Kadai so anotouya wotosvika wotosheka sheka zvakasimba zvokutoti iwe unototiza wutorisira mukana kuti riite zvarinoita. Asi kana wakavakirira kudai sari hatikwanisi kuisa maoko mukati.
Makudo aya anonzi nguva dzakawanda anotambirawo pamusoro pedzimba apa anokanganisa madhishi ezvivhitivhiti kana kuti masatellite dish. Vagari vemukaribha vanoti hapana zvavanokwanisa kuita makudo aya kunze kwekuatandanisa nekuti vakawanda vakasungwa mushure mekukuvadza makudo kana imwe mhuka zvayo. Amai Tarehwa vanoti vashandi veParks and Wildlife vanoti vagari vemukaribha vanofanirwa kugarisana nemhuka sezvo vari ivo vakauya kuzogara kunzvimbo inochengeterwa mhuka.
Noti kana ukanoripota kugame kuParks vanongoshedzera kuti imi makauya munyika yemhuka. Saka moto isusu totokochesa mhuka kudarika vanhu vari munomu. Mimi ndimi makatoya munyika yemhuka saka isusu hatina zvatokwanisa kuita makaona ranguo yatingori dzingai. Kana even nyoka chaiya yakatopinda umba vanoti kana hautombofanira kuiuraya unotovafonera vouya. Vakangouya unongoitsvaga midzi dzokuibata nayo unoiisa musango. Yoenda havaurai.
Mashoko amai Tarehwa anotsinirwa nemumwe mushandi weParks and Wildlife asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatapi venhau anoti vagari vemaguta ari munogara mhuka vanofanirwa kugarisana nemhuka nekuti inzvimbo yemhuka. Nyanzvi munyaya dzemhuka dzinoti nyaya yekuvakwa kwemisha pedyo nemasango inopa kuti mhuka dzemusango dzishaye zvekudya zvinozopa kuti dzigume dzopinda mudzi. Vamwe vanhuwo vanonzi vanokandira mhuka chikafu zvinozopa kuti dzijairirane nevanhu. Vamwe vanotiwo veParks vanofanirwa kuuraya mamwe makudo kana awandisa kana kuatamisa kuenda kune zvekudya. Ndakamirira Studio 7 mukaribha ndine Arthur Chiguriwa.